Chokwadi ndechekuti Ukraine haisi kunetsana neRussia. Russia ndiyo iri kunetsa Ukraine. Kubva nechekare vakatanga vambopamba Crimea, vapedza kupamba Crimea vaPutin, ndobva vapamba Donetsk neLuhansk, ndobva vaisa magandanga avo imomomo avanobhadhara kuti vange vachirwisa hurumende yeUkraine. Vachiti vada kuti hurumende kuzvimirira yega. Iko zvino vaPutin vari kuti Lugansk neDonetsk dzanyika dzakazvimirira dzega, handiziva kuti pane munhu angangoti iya nyika. NATO yakunetseka nokuti vaPutin vari kutiwo havadi kuti Ukraine inge iri nhengo yemubatanidzwa weNATO, vachishandirana iko zvino Putin akubatsirana neBelarus kuisa mavoto ake. Vese vana Slovakia nana Poland vakatenderedza Ukraine, vakuvhunduka
ku America yapinda papa.
Saka nema Americans akuti aiwaka hazvingambodaro nokuti isu tinobatsirawo nhengo dzeNATO. Uyezve EU inowana gas kubva kuSoviet Union zvakuvanetsa nokuti zvichakanganisa mitengo yegas. United Nations iri kushushikana. Saka zviri kuti navaPutin chigandanga chavari kuita chitsotsi ichi hunhunzvatunzwa hazvina kunaka. Harisi gore rokutanga hondo. Hondo inoparadza nyika nekuparadza vanhu zvisina maturo. Saka ngazviregwe kuitwa, ngazvikondemewo nenyika yese.
Ko zviri kutaurwawo kane Russia zvekuti Ukraine ikapinda mubatanidzwa weNATO inenge yakukanganisawo nyaya dzekugadzikana kwezvinhu muRussia.
Ko ivo vaPutin vane mvumo here kana kodzero yokutaurira nyika yakazvimirira yega, sovereign country, kuti havadi kuti Ukraine iite nhengo yeNATO? South Africa haingati tauri kuti tisaita nhengo yeSADC. Kuita nhengo yeNATO mubatanidzwa unoitwa nenhengo dzakazvimirira dzega. Ivo chavanoda ndechekuti vange vane nyika dzakavatenderedza dzisina simba, vana Belarus mayesmen. Saka havakwanisi kuti vataure Ukraine kuti isaita kuita nhengo yeNATO.
Russia akairi kuti Ukraine yaimbenge iri pasi pemubatanidzwa weSoviet Union.
Nguva yeSoviet Empire yakadarika hakusisina nyika inobvumirwa kunge ichiita kupamba dzimwe nyika. Ukraine isovereign country, vane mvumo yokuti vati vadatana kuita nhengo dzeNATO kana nhengo dzeEU kana nhengo dzeUnited Nations. VaPutin vari kutotyora mutemo wenyika dzepasi rino, dzeFreedom of Association.